Yeah, it's Mega Base Studios, baba.
Aoi, Africa. Young Miguel La Chocla. Big Lala Chocla. Welcome, wisdom. Yeah. Ayana, Acha. Africa, Lipati, Laruna. Africa, our motherland.
Inini ndinobata ndiri kuBotswana Gaborone yeze tare kuti tatawanda rakauya mushumo zvinge ndapwa award ndikangirinaiwa iyo shamwari uri chiremba wemusic ndiwe unorapa takauya tine zvirwere zvakawanda in terms of music asi wakasvika pakutirapa tese mati semuno mugepe kana muno mbotswana saka unonzi dokta kawanda sarobera ipapo ndo pandakabva ndangopuwa sero kuti dokutawanda
makatanga zvekuimba izvi riini uyezve zita renyu rechipikirwa rinonzani
ndakatanga kuita zvekuimba izvi kutanga kunyatsoti kupinda mustudio that was in 2003 ndo pandakatanga kuti ndakutsvikisa music that was 2003 kuti ndizive kuti ndine chipo ndakazotanga kuzoonawo ndakurawo kuna na 98 uko ndatoona kuti ndinenge ndinotoziva zvekudai asi 2003 ndopandakatanga kuzvikisa uyezve zita rangu rekuberekwa Tawanda Benson Kasaira ndo zita rangu rekuberekwa iroro Dr. Tawanda Benson izita randinoshandisa mumusic
tinoona pari zvino makatsikisa rumbo kari kushoropodza zviri kuitika muSouth Africa zvexenophobia zvakauya sei kuti mufunge kutsika chimbo chakadai
kurwadziwa kana kuti kubatikana kwandinenge ndaita ini neas a human being kuti akoma zvimwe kuda ihama yangu yapindana netsaona ko inga vamwe vacho wani ivo vekunana South Africa tinawo wani kuZimbabwe but we don't exercise such an act you know kana munomunana neBotswana uye zimbatwana kunyange zvaidu vachimboratidza kuti havatifariri asi we don't experience such act saka ndakabva ndasvika pakuti chirege ndiite nziyo yakadai ndiedze kuona kuti ndispread message kune vamwevanhuwo vangave vari kuzviita kana vachada kuzozviita pamwe ndingavatsiurewo neanother way through music saka ndomaspreadra ndakati ndiite through the song
chimbotitsenhurirai kaimbo aka kuti tinzwe kune avo vasati vakanzwa kanonzi chii uyezve mungoti dededi kune vamwe vasati vakanzwa
Let's unite and stop xenophobia Ari rakane rikopane Africa maibuye sibambane lenze tlanda ndikangoti ndataimba chirungu nechitswana mukati kana nechisutu mukati because ndaitira kuti chirungu chinoita cover to everyone asinga andastende chisutu chisutu ndobva ndaimbawo ndichiedza kutaura neveikoko vari kuSouth Africa saka ndakazo let's unite ari tsvaraganei ngatibatanei rikopanei tisangane Africa maibuye Africa wee ndiri kutaura newe saka ndikangoti that's the type of the song kuti mukavaridzira zvenyu vachanyatsokanzwa vachatapirirwa zvavo
Rose and lilies which have been going the south of you, Africa, the fatherland. The majesty that lies the emperor, the highest Selassie, in the north of Ethiopia, Africa, Africa, the motherland. Rivals, captain of Obia.
Africa, oh, let's unite and stop xenophobia. Oh, one love.